mugwagwa ukubhabha ichibhiriki ishinda kuHarare tiri kuita inoti inonzi ground breaking nechina nenguva dzana kuma 10 o'clock tinenge tiripo kwachaka munzvimbo yokwachirumanzu panosangana remidlands nebhaundari remasvingo ndopatatoronga kutaura kwamuri kuita nemi kudari matende atovapo tiri kutivatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichavaya kunge dzizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi wechina vatakapa basa rachona vanonzi vegaiga international vanobva kuaustria vari tori munzira izvozvo vaziri kutaura nevatokwira ndege vari kuuya kuti tizoita ground breaking ceremony iyoyo pachibva patotangiswa basa rokugadziridza yatinoti dualization yomugwagwa webhaidhibhiriji enda kuchirundu.
Mugwagwa uyu wakakosha zvakadii kunyika vagumbu?
Mugwagwa uyu wakakoshesa zvikuru sanoti only kunyika yezimbabwe asi kuti kusadhaki yese nyika dzese dziri mukati meafrica muno mucentral africa dzakaita vana zambia vana drc nesu vana vezimbabwe vana malawi kuti tiende kumaposta akaita sana Durban vana maputo vana Cape Town tinokwanisa kushandisa mugwagwa uyoyu. Saka wakanaka wamungati for economic reasons ugonaka zvakare zvekupaunuti pakungofamba chete kwavanhu wakakoshera noti nyika imwe chete asi kuti nyika dzese dziri kusouthern africa vese vanotumidzira zvinhu nemashipi zvichivuya kumapoti akaita sana Cape Town nana Durban nana Port Elizabeth nana Maputo zvinokwanisa kufamba kana kuti zvinofamba nemugwagwa uyoyu zvichienda mukati menyika yezimbabwe zvichipfuura enda kuna na drc nedzimwe nyika vana zambia dziri kumusoro kwedu. Saka wakakoshera ndiyo yatinoti north south corridor yesouthern africa yakakosha zvikuru pakubudirira paupfumi hwenyika dzemusouthern africa.